Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemuvhuro gumi guru 10, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vanodarika churu chimwe chete nemazana maviri vafa mukurwisana pakati peIsrael neHamas. Vaimbova mumiriri wezengeza West mudare reparamende vaJob Scholar vanonzi vave kurwara zvakanyanya vari kuchikurubhi. Rimwe sangano rinomirira vashandi vemugodhi rinoti hurumende haisi kuita zvakakwana kubatsira vakadhirikirwa nemugodhi kuChegutu. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova mumiriri wezengeza West mudare reparamende vaJob Scholar vanonzi vave kurwara zvakanyanya vari kujeri rechikurubhi. Vaskala vakasungwa musi wa14 chikumi gore rapera vachipomerwa mhosva dzakawanda kusanganisira dzekupesvedzera mhirizhonga. Asi vari kuramba mhosva idzi. Vaskala vakanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kanodarika gumi. Vebato reTripleC vanoti vaSkala vari kushungurudzwa nenyaya dzezvematongerwo enyika. Asi gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vanoti hurumende haipindire pane zvinenge zvichiitika kumatare nekuti akazvimirira oga. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Taboka Ncube weStudio 7 abata gweta ravaSkala vaFreddy Masarirevhu kuti tinzwe zviri kuitika.
Vaskala vanga vasiri kunzwa mushe kwemazuva 7 apfuura ava, asi vakatanga kunzwa senge vanobatikana stereki mazuva maviri apfuura. Saka taenda kunovaona kuti vaonekwe nachiremba. Tikasvikawo kuchikurubhi maximum prison ukoko, nachiremba vanga varipo kuti vavaone. Tapuwa mvumo yekuti tivaone, chiremba apuwa mvumo yekuti avaone, avaongorore, avatarise. Saka chiremba avaongorora, akatarisa, akaonawo zvaaonawo semunhu anoziva basa rake. Ndivo vane zvizere zvavanokwanisa kunge vachiziva maererano nekuti condition yake yakamira sei. Asi sekuona hedu kwatavaita, vanga vari mucondition yatinokwanisa kuti nechirungu stable.
Pakurwara apa vari kunyatsonzwa chii?
Vaskala vanga vachinzi vane BP yakakwira zvakanyanya, uyezve vari kunzi vanga vachibuditsa tsvina ine ropa mutauro wavo kwemazuva 7 adarika aya. Saka zveropa izvi ndo zvanga zvatifundutsa kuti tikuzosvika pakuti tigadzirise kuti tione kuti vangakwanisa kuonekwa navachiremba munguva yakanaka kuti vaonekwe kuti chingave chii chiri kukonzeresa. Saka tinongotenda gweta ravo vaHarrison Gomo vabva vaorganiza kuti chiremba auye avaone kuti vakasike vaonekwa kuti chii chiri kukonzeresa kuti vange vachibuditsa ropa uye zvinokwanisa kunge zvakakonzwa nende kuti vangakwanisa kuwana rubatsiro nekukasika here.
Saka madokta paavaona ati chii?
Vanga vachingorekomenda kuti vanofanira kuitwa mamwe matests avarikwanisa, vanofanira kunge vachiitwa kuti vaonekwe kunzi chii chinokwanisa kunge chakonzeresa nekuti angotaura kuti kungoexamina vasati vasati vaita maexamination wavo kungovaona njee vasina kuita maexamination wavo havakwanisi kuziva kuti zviri kwanisa kunge zvichiitika mumiri mavo zvakakonzwa nei saka ndozvavanga vachitaurira vanogona kuzviva vari kuzviita mazuva ari kutevera ipapa kuti vazive kuti zvii zvinogona kunge zvichikanganisa
Rimwe gweta rava Job Scala ava Freddy Masarevu vachitaura naTaboka Ncube veStudio 7 vari parunare muHarare. Muhurumende munonzi maita kusawirirana padanho rekutora pamitumbi yevanhu vakawirwa nemugodhi vachichera goridhe kuchegutu mazuva gumi adarika. Vamwe vanonzi varikurudzira kuti mugodhi uyu ungofushirwa robva rangovarinda. Asi vamwe varikurudzira kuti hurumende ikumbire nyanzvi kubva kumamwe makambani makuru anoita basa rekuchera zviwanikwa kuti dziuye kuzobatsira sezvo chikwata chakambotumirwa nehurumende chakangoti kupinda mugodhi umu injodzi huru. Kusvika pari zvino hapana anoziva kuti mugodhi umu mune mitumbi mingani sezvo vanhu vanonzi vaingopinda vasina kunyoresa mazita sezvinokurudzirwa pamutemo. Gurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaJen van Muswere vakati hurumende yainge yatora kudhirika kwemugodhi uyu sedambudziko rainofanira kupindira kana kubatsira kana kuti national disaster. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Tabata mutungamiri werimwe sangano revashandi vemugodhi reNational Mine Workers Union of Zimbabwe vaJavangwe Nomboka kuti tinzwe divi ravo.
Kwata ndakachituma chakauya neripoti rinorwadza zvikuru uye rinosuwisa zvikuru. Zvinhu zvakawanda zvakanga zvichiitika pamugodhi uyu zvisingatevedzwi kana kuti zvisingatarisirwi une vanhu vanenge vachioperata mugodhi zviri pamutemo. Zvakawanda zvakaporongeka zviri in line nemitemo inoiswa neministry of mine kuti employer anofanira kuita zvakati 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 kuti vashandi vake vange vari safe. Saka tiri ipapo pane zvinhu zvakawanda zvekuti hatigone kusheya nemedia at this juncture huko zvimwe zvacho zviri very sensitive zviri zvazvichida kuti titange tanotifya ivo veministry of mine voona zvatiri kutaura kuti apa neapa hapana kutedzwa munotiwo kudii.
Asi pane vari kufungidzirwa kuti vakafa, chikwata chenyu chiri kuti vangani? Nekuti kubva kuhurumende takambonzwa kuti igumi nevatatu chete kana kuti 13.
Nhamba iri kutaurwa nehurumende inopfuura ipapo. Vanhu vakadzika mumaini mukoma blessing vakabuda vashoma pane vakasarama.
Pane nyaya yainetsa yekuti panga pasina mishina inonunura vanhu vanenge vawirwa nenjodzi yakadai. Yakazowanika here? Yakazowanikwa here pakazobva chikwata chenyu?
Chikwata changu chiri kutaura icho kuti vanhu vaidzika mumaini vachiedza kuda kunobatsira vakasaramo kana kunoita retrieve mabodhi ari underground vanhu vasina experience. Maprototeams enyika haana kuuya ose paground kuzobatsira. So zvimwe zvezvinhu zvandati zviri very sensitive zvandanga ndisiri kuda kuti tishare. Tsvakurudzo dzetimu rangu rakaenda paground rinoti rakatoisa recommendation yekuti president dai maita kuti ministry of mines yawiza maprototeams emamwe mamines in particular mamaizi mahombe ane maprototeams awo agara akagadzirira kuita basa iri kana kuti veami vagara variko vanoita basa irori kana mahombe bcause pane makuhwa ekuti imwe yakauya paground yakati vanhu ava havagoni kuburitswa zvisani tingoita zvatakaita kuhwange kuma1970s kuti vanobva vangonzi aiwa maini yavhara vanhu vakapinda mudivanangana nanangana vasina kubuda.
Mutungamiri wesangano reNational Mine Workers Union of Zimbabwe vaJabangwe Nomboka vachitaura vari parunare kungezi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nasi vavhura zviri pamutemo musangano we 20th International Interministerial Conference on South to South and Triangular Cooperation in Population and Development kuElephant Hills kuVictoria Falls. Vachitaura pamusangano uyu wanga uine makurukota enyika dzinodarika makumi maviri. Vamunangagwa vati panyaya yekukurudzira kuti yekukurudzira uwandu hwevanhu kana kuti population growth, Zimbabwe iri kuita zviri nani vachiti matambudziko anosangana nemadzimai ekurasikirwa neupenyu pavanenge vachisununguka anenge ari kuderera. Mukuzeya nezviri kuitika kumusangano uyu, tabata mumwe mukuru musangano reUnited Nations rinoona nezveuwandu hwevanhu, amai Lydia Zigomo.
Na 1994 pakaitwa the International Conference on Population and Development yakaitwa Cairo kuEgypt. Iyo ndo yaiedza kusimudzira nyaya dzepopulation and development pasi pese, tichiasa kuti tinogona sei kunzwisisa kuti nyika dzedu dzakangosiyana siyana, zvinhu zvepopulation ziri kufamba sei.
Mungapa muenzaniso?
Vamwe vane mapopulation yekuti vanhu vachembera vakawandisa munyika dzavo. Vamwe vane nyaya yekuti nyika dzedu dzekuAfrica vana vadiki ndo vakawanda. Saka munenge muchishanda sei, munoprovida maservices sei kune vanhu vavo, and country iyoyo ichazodevelopa sei katitira nyaya dzeeconomics. Saka ndo nyaya dzinotariswa, asi dzinenge dzichitariswa futi kuti dzinobatsirana sei nekuti nyika dzepasi panapo dzakabatana United Nations vakawirirana panyaya dzesustainable development goals. Saka by 2030 takawirirana kuti tinofanira kutraya kuachivha zvimwe zvinhu.
Asi sezvamunoonawo sesangano rinenge richitarisa nyaya dzemadzimai nevechidiki, mungati muri kufarawo here seUnited Nations nezviri kuitika, uye muri kuona nyika idzi dzichikwanisa here kuzadzikisa zviga izvi?
Kuona kwangu seUnited Nations Population Fund tinoona kuti tiri kuita zviri nani, asi basa richiripo rakakura. Patiri kuita zviri nani ndezvekuti madzimai anga ari kufa vari kuedza kubereka vana vavashoma, vari kuita vachiita vashoma. Tinoda kusvika kuti izo dzimai ava zero, ndo chimwe. Saka zviri kuita nani, asi tinoda kukurumidza kuti tione kuti tingazvitasikire sei. Tozotarisa futi kuti madzimai nevasikana vaakupinda mumarelationships, tinozvikwanisa sei kuti vagone kuwana nzira dzekuita family planning.
Ko tichitarisawo muZimbabwe zvinhu zvakamira sei?
Nyika fanzana na Zimbabwe chinonyanya kunetsa ndechekuti chatakuona nyaya dzevana vachiroorwa vari vana zvaakukwira futi. Saka tinoda kuona kuti tingazvichinje futi kuti vana vaende kuchikoro vasakumidze kuroorwa kana kuroora, kuti vanyatsogona kuwanawo nguva yekunge vari vana vadiki vachinyatsopedza kuchikoro vozoonawo kugona kuwana mabasa ari nani.
Pane nyayawo yemhirizhonga muZimba kana kuti gender based violence, zviri kuita zviri nani here kana kuti dambudziko iri radzoka zvakare?
Zviri kuita nani, but takaona paCovid kuti zvakatanga futi zvemhirizhonga muZimba kuwana vana vachiroorwa vari vana vadiki. Pamwe zviri kubatana nekuti vanhu vari kushaya chekubata muZimba, mari iri kunetsa. Saka ndo zvimwe zvinenge zviri kukonzera kuti vana varoorwe vari vana vadiki, and vana vachiita vana vachiri vana iye pachavo. Nyika panga Zimbabwe tinotarisa futi nyaya yeHIV chiripo kuti azvo atinoti maprevalent rates, saka vanhu vari kubata chirwere vaakuita vashoma, asi chaida kuona zvaazero. And vanacho chirwere vachivanga vari kunyatsozvichengeta vachitora mishonga dzavo vachionawo kuti havainfekte vamwe vanhu. Saka ndo chimwe chatinotarisira futi panyaya yeHIV.
Uyo angari mkuru we United Nations Population Fund ku Mabuda Zuva nekumawirira kwe Africa amai Lydia Zigomo vachitaura pariparunare ku Victoria Falls. Kurwisana kunotyisa kuri kuenderera mberi pakati peIsrael nechikwata chekuPalestine cheHamas uye uwandu hwevanhu vafa hwadarika churu nemazana maviri. Kudeuka kweropa uku kwave kupa kuti dzimwe nyanzvi munyaya dzezvekudyidzana nedzimwe nyika dzikurudzire kuti paitwe nhaurirano dzerunyararo. Mutori wedu wenhau Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Kanzuru yemubatanidzwa wenyika dzepasi rese United Nations Security Council yakaita musangano wechimbi-chimbi nezuro, asi nyika dziri mugungano iri gumi neshanu dzakatadza kuwirirana. America yainge yakurudzira kuti nyika idzi dzishore zvainge zvaitwa neHamas zvekutanga kurwisa Israel, asi dzimwe nyika kusanganisira Russia dzakaramba kutora divi reAmerica. Asi vakawanda muZimbabwe vari kukurudzira kuti paitwe nhaurirano, kunyangwe vari kurwisana vasiri kuratidza kuti vari kuda kukanda zvombo pasi. America iri kuti Hamas ndiyo yakatanga musindo uye yakatotumira zvombo zvekubatsira Israel zviri kutarisirwa kusvika nhasi. Asi imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika vaGibson nyika dzino vaudza Studio 7 kuti United Nations inofanira kuona kuti paita runyararo. Nyararo vashoro nyika dzavanoti dziri kupetsvedzera hondo
chitaridza kuti mashoko ari kuturwa nenyika dzekumadokerwa nana America nekuwana kachitumira zvombo kuIsrael zvinotitaridza kuti nyika idzodzi hadzisi kuda kuti pave nerunyararo, dziri kuda kutoti zviite manyama amire nerongo.
Mutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaPromise Mukwananzi vanoti shuviro yavo ndeyekuti United Nations ione kuti paita runyararo.
Runyararo runofanirwa kukurudzirwa, ndava ndiyo yega nzira yekuraramisa vanhu mune zvakanaka. Vana United Nations takavatarisira kuti vapindire vabudise hurukuro pakati penyika mbiri idzi.
Vakafanobata chigaro chemukuru muhofisi inoona nezvekuburitswa kumashoko mubato reZANPF vaFarai Marapira vatiwo Zimbabwe inoda kuwirirana nenyika dzepasi rose, nekudaro bato ravo riri kushuvira kuti kurwisana uku kupere.
Isusu tinongokurudzira runyararo nekuyanana pakati peIsrael nePalestine. Tinongokurudzira kuti nhau dziri kunoita ikoko ngadzitaurirano dzigarirwe pasi maererano nemitemo yese yenyika yepasi rino yekuUnited Nations.
Nyanzvi mune zvekudyidzana nedzimwe nyika vaAlois Mutizira vati kunyange hazvo rwendo runo Hamas iriyo yakatanga kurwisa Israel, vanotarisira kuti kurwisana kucharamba kuchienderera mberi kana pasina kutambirwa kurudziro yekuti paumbwe nyika mbiri dzinogara murunyararo kana kuti two state nation.
Tinoona kuti hondo iyi chiitiko charamba chichiitika for makore akawandisisa nenyaya yekuti vagari vemuPalestine vane chichemo chekuti Israel yakatora nyika yavo kana kuti yakatora bato renyika yavo. Saka kurwisa kunoita Hamas neIsrael inyaya yekuti Hamas vanhu vari kurwira rusununguko rwevanhu vePalestine.
Mutauriri webazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLivit Mugejo vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe ichataura mashoko ayo kuvatori venhau pamusoro pehondo iyi munguva pfupi inotevera. Mumiririri wePalestine muZimbabwe Dr. Tama Omasri vati ndivo vari kutadzirwa neIsrael vachiti vacharamba vachirwisa kusvika vakwanisa kusunungura nyika yavo.
We are actually the victims not only of the Israeli occupation, but we are also victims of the double standards in the world. We are victims of the blinding of the international community for their eyes of the on seeing the Israeli
Tisu wananya kukuwadzwa kwete nekutore rwanyika ne Israel chete asiwa wananya kukuwadzwa nekusawapo kwekubatwa zvakaenza na pasirino uye kusaonekwa ne pasirese kwekukanganisa kwe Israel.
Studio 7 yakundikana kunzwa kubva kumuzinda weIsrael muZimbabwe sezvo pange pasina ari kudaira runhare. Asi mutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu vaudza vatori venhau nhasi kuti vari kuzotorera Hamas matanha akaomarara muGaza zvichivandudza mamiriro ezvinhu muMiddle East. Israel inoti vanhu vanodarika mazana manomwe vafa munyika iyi, muGaza vanhu vanodarika mazana mashanu vanonzi vafawo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu makumi maviri nevanomwe vafa muYaunde, guta guru renyika yeCameroon, mushure memafashamu emvura. Vanhu makumi mashanu vanonzi vakuwara. Zvinonzi dzimba dzakawanda dzaerenzwa nemvura muDistrict 2 kuYaunde. Pane dhamu rakavakwavo munguva yeutongo hwevachena rinonzi Raduka, zvapawo kuti dambudziko remvura riwedzere. Zvinhu zvinonzi hazvina kugadzikana muLiberia mushure mekunge vanhu vaviri vaurayiwa pamberi pesarudzo dziri kuitwa mangwana. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti nyaya yekukandirana makobvu nematete iri kuitwa nevari kukwidzana musarudzo idzi ndiyo iri kupa kuti munyika muite kusagadzikana uye kuti vanhu varwisane. Vana vepaUniversity of Liberia nhasi vange vachiratidzira vachiti vanoda runyararo munyika mavo. Aka ndeke kutanga Liberia ichiita sarudzo pasina kubatsirwa nesangano remubatanidzwa wenyika dzekumawirira reECOWAS. Sangano Red Deaf Zimbabwe Trust ririkurudzira bazi rezveutano kuti ripinze vanhu vanongomirira kuturikira mashoko vanogona kumirira kuturikira mashoko emaoko kana kuti sign language, nekuti varwere vasingagone kunyatsotaura vari kusangana nematambudziko muzvipatara. Ropafadzo Mapimidze anoti panyaya inotevera.
Mukuru weDeaf Zimbabwe Trust DZT Amaya Barbara Nyangairi vanoti vari kumboedza kudzidzisa vashandi vemuzvipatara mutauro, asi vamwe vacho vanozosiya basa voenda kunotsvaga maforo manyoro kune dzimwe nyika, zvinobva zvavadzosera kumashure. Vati vana chiremba vakawandirwa nebasa zvekuti zvekudzidzira mutauro wesign language zvinotinetsei.
Isu seboka tinofunga kuti tiri kuvaremedza nokuti pane munhu anofanha kuwana basa sa sign language interpreter. Zvakafanana nekuti toti iwo uri mukoti wapedza chidzidza futi sign language uyezve augare uri pabasa. Saka zvinoda kuti sedzimwe nyika vane ka department kavakaisa kevanhu vanointerpreter. Kana munhu auya anonzi ukadzoka musi wemande tinenge tana interpreter. wodaro. Tinoremedza namukoti wedu nana chiremba vedu nekuti ngavadzidzirisai language.
Amai nyanga iri vakurudzira bazi rezveutano kuti riumbe chikwata chenyanzvi chinoturukira mashoko evasingagone kutaura ava.
Senyika tiri kusangana nedambudziko rekubuda kwana mukoti kwana chiremba vachienda. Mamutrainer sign language aenda. Murano mutimotrainer zveiri. Saka ngatiitei ma sign language interpreters. Ane basa iroro akatozvimirira kuti kana pauya munhu asinganzwi nekutaura vanomubatsira iyi.
Vaendera mberi vachiti mumwe mudzimai akapotsa atadza kurapwa denda regomarara repazamu nekuda kwekusanzwanana pamutauro nachiremba.
Pane mudzimai watinoshanda naye akanzwa kuti zamu rake riri kurwadza ndobva aenda kuchipatara. Asi nokuti vava vasingagoni kutaura naye akavaratidza ivo vakati tiuya tibvise chimwe chinyama tinotarisa kuti chii. Akaramba. Akazodzokera kuti anotariswa mushure mekunge anyatsonzwisisa kuti vari kubvisirei nyama yangu pandiri kuti vaitarisise. Saka tinoona kuti nyaya dziri kunyanyisa kunetsa ndechekutanga ndechekuti information haisi kusvika nenzira inonzwika kune vanhu vasinganzwe nekutaura.
Mashoko aya atsinhwa namuzvare B Sera vati vakaona mumwe murwere achinetsika kuwana rubatsiro.
Zvikanzi I've never heard of breast cancer or kwavhinoitwa zvebreast cancer. Ndamuudza kuti you need to go and get screened. Uende vanamutaurira ndibva handinyorera free. Is there a clinic anzi a place where we can go as the deaf and the dumb? Fine, vanogona kunge vaine vanhu vavo vanenge vachivaudza but havazovaudza zvese seizvozvo. Breast cancer, she told me she had never heard about it. Ndarwadziwa mwoyo wangu, you know.
Mumwe mukoti asina kudomwa nezita audza Studio 7 kuti vamwe varwere havana kuenda kuchikoro nokudaro havatokwanise kutoshandisa sign language zvekuti rinotori dambudziko guru kuzvipatara. Mutauro wesign language wakaiswa muumbure remutemo asi nzvimbo zhinji hadzisati dzave nenyanzvi dzokuturukira nemutauro uyu.
Gurukota rezveutano vaDouglas Mombeshora vaudza Studio 7 kuti uwandu hwevanhu vasinganzwe huri kukwira zvakanyanya. Nokudaro zvakakosha kuti vashandi vekuzvipatara kunosvikira varapwa vange vachikwanisa kuita mutauro wemaoko kana kuti sign language.
Tsvagurudzo yakaitwa nebazi reutano inoratidza kuti vanhu zviuruzana nemakumi maviri imatsi. Zimbabwe yakaisa runyoro rwayo pachibvumirano cheUnited Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities chinokurudzira kuremekedzwa kwekodzero dzevakaremara mugore 2013. Asi nyanzvi munyaya dzemitemo pamwe neutano dzinoti zviga zveUnited Nations izvi hazvisati zvaiswa mumitemo yenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapenitse.
Munhau dzemitambo yenhabvu yemadzimai yeCOSAFA Women's Championship, Zimbabwe yakunda Namibia 2-0. Zimbabwe iri mugroup C nenyika dzakaita seLesotho, Namibia neBotswana. Mitambo iyi iri kutambirwa kuSouth Africa nenyika 16. Chirongwa chedu chelive talk na 8 PM nasi tiri kutarisa zviri kuitika kudare reparamende, uko vadare nasi vanga vachidzidziswa nezvekuita basa ravo uye musangano uchaenderera mberi zvakare mangwana. Tichatarisawo kurwisana kuri kuitika pakati peIsrael nechikwata cheHamas chekuPalestine. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vanhu vanodarika chiuru nemazana maviri vafa mukurwisana kunotyisa pakati peIsrael nechikwata cheHamas chekuPalestine. vaimbova miriri wezengeza West mudare paramende vajob scala vanonzi vave kurwara vari muchipatara vari kujeri rechikurubhi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana mangwanani. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Tokusiyai mina Taboka Ncube munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 9 kuMfumfu 2023 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje,
laba bazalile ukufamba emsebenzini ekomunisti baseZimbabwe line zesenzele ukuthi asebeshayisa labo sebebuyele endlini ngoba besiweza amabhomba mangilapha nyabenwezwa but isayibe iminyaka engingayizwa makuzukuthi ashaya khatshana.
Iqhubekela phambili impi ephakathi kwe-Israel le-Palestine osekubulewe abantu abedlula inkulungwane. Usegula umnumzana Job Scala oselesikhathi eside evalelwe ejele. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthe leZimbabwe selithuthukisile inhlelo kwezempilakahle. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ibutho lakwele Israel selihlasele ePalestine ngamandla osekufe abantu abafika ingxenye enkulungwane 500 selokhu kuqhamuke impile ngomgqibelo. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ele Israel selisebenzisa indizamchina ezithwala imibhobho njalo lama-missiles eliwaphosa elandelana ukwenzela ukunqoba iHamas etshaye phansi ngenduku isithi iza kwenza izimanga lonyaka. Umnumzana Benjamin Netanyahu, umkhokheli wakwele Israel, uthi kumele iHamas esibulele abantu bakulelo lizwe abangamakhulu ayisikhombisa yehlulwe njalo ilizwe lakhe lihluthune iPalestine okwesikhatshana. Sekulimele abantu abafika inkulungwane ezimbili ePalestine lakwele Israel lapho abalokhu belisana leHamas engene belibele. Uhulumende wakwele Melika uthi kulezi zalane zakulele lizwe ezine ezibulewe empinile. Abanye njalo ngabadabuka kwele Bhilithane, eFrance, eNepal, eThailand lakwele Ukraine. Kulezi zalane zakwele Zimbabwe ezisebenza kwele Israel ezithi sibi kakhulu isimo sezomvikela kulelo lizwe. UGibbs Dube oweStudio 7 uxoxa ngodaba lolu lonkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe ohlala eTel Aviv.
Ngilekuseni njengansuku zonke avuka nje ngoba 5 ngizitshela ukuthi hayi maybe namhlanje kungcono kuba izolo. Ngithe ngifika ngiqale train station ngivele kahle kahle ngisebenzisa i-train mangise emsebenzini. Ngase ngathola le yami lapho engiya khona ngoba mina lapho engisebenzela khona i-direction le engapho kuyikho lapho kube le problem khona kakhulu. So ngaphuma ke-train station ngazama i-bus stop. Amabhasi ayale lokhu postpone. Ngagcina ngizibuyelele endlini after 2 hours ngihleli lapho e-bus stop nabanye abantu labo bagcina bekhalala bebuyele endlini. So laba bazamile ukuhamba emsebenzini ekomunisti baseZimbabwe line zesenzele ukuthi asebeshayisa labo sebebuyele endlini ngoba besiweza amabhomba mangilapha nyabenwezwa but isayibe iminyaka engingayizwa makuzukuthi ashaya khatshana kule bhumbhum liyanyabusiza ukuthi kule nto eyenzakalayo. Then isayibe ngiyizwa kuphela mayi-aletha wena oseduzane kuyukuthi i-threat iseduzane la. So since yena ube ngale ngeze sengitshela ukuthi sokunzima kase siyehlela sebhasini siyehle sigijima so ama rockets lapha sokunzima emoyeni. So okwanamhlanje mina ngesibekile vele ngihlele endlini but labo basese bathayisa bona kabade ngami emsebenzini namhlanje.
So singathi ke nxa sikhangela uhulumende ke uthini namhlanje?
Ukhulumende namhlanje ugcugcuzela kakhulu ukuthi sihlale ezindlu ngoba bengibona i-news lokhu ziphophapha lapha ukuthi balokhu bebadobha kancane kancane abafana laba bama-arabhu laba kade bengenile ngapha. Into enhle nje ukuthi babathole bengakayenzi umonakalo noma yini akade beyiplanile basheshe bababamba kodwa abatho ukuthi sebebabambe bonke. Yikho belokhu begqugquzela ukuthi sihlale ezindlini sikhiye singavukeli abantu esingabaziyo. So bona hayi khanya bayasebenza mpela namhlanje ngike ngezwa kuthatha ukuba nje abanye duzane ngani khonapha lapha emhlala khona. So kusho ukuthi hayi bayazama bayasebenza nebesithembe bona nje kuphela.
Ye uma ungayi emsebenzini kujoni phela kumele ubhadale imali yokuhlala khonapho lapho khona kumele uthenge ukudla lokunye kujoni kuwe khona.
Ya lokho kunje kuyafana langesikhathi se-lockdown ese-corona zazithumeka sile imali zokubhadala lapho esihlala khona. So kuthithi lathi kumele sithembe nje kunkulunkulu ukuthi iviki lezayo kuzosebenzeka kube nje ilosi yeviki leyo ngoba vele le msebenzini abantu bahlele ezindlini. Angithi makunje abantu abasengozini kakhulu ngamaJuda abayibo abeminikazi bemisebenzi yethu. So yibo kumele bahlale ezindlini kakhulu ngoba laba abantu mabehlangana labo uthole ukuthi bahlangana laye yena uyedwa bona baningi umonakalo wakhona uba mkhulu. So labo mabehlele ezindlini thina lathi kumele sihlale ezindlini asikwazi ukusebenza labo mabengasebenzi. So sesithemba nje ukuthi bona laba abayibo abanikazi bezindawo esihlala kuzo bazozwisisa ngoba vele ngapha kahle kahle yona liviki yiyo esibhadala ngayo indawo zokuhlala.
Unkosazana Vivian Nomalanga Bebe ngodabuka kwele Zimbabwe ohlala kwele Israel uxoxa lo Gibbs Dube eseTel Aviv. Kusenjalo abenhlangothi ezijiyeneyo eZimbabwe batshengisa ukukhathazeka kwabo ngombango we-Israel le-Palestine osule minyaka eminengi ukhona osuvuke njalo ngemva kokuba iqembu le-Hamas liqale ukuhlasela okubangele ukuthi le-Israel liphindisele ngokwesibanga esiphezulu. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo. Umnumzana Job Scala oyebandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change oselenyanga ezedlula ezilichumi lanhlanu esejele emelele ukuthonisiswa kwecala lokutshotshozela udlakela kubikwa eseleminyaka yonke eseleviki yonke egula. Umnumzana Freddy Masarevu isikhulumeli sika Scala uthi udokotela wemole yakhe uhambe wayamhlola namuhla eChikurubi Maximum Security Prison okuyinto etshengisela ukuthi ngemva kokuhlolwa kwakhe kuveze ukuthi ube ngumuntu obegula isisu sibuhlungu njalo kutshengisela ukuthi iBP yakhe ibiphezulu njalo kuthiwa useleviki yonke engumuntu obesithi nxa esiya ngaphandle ekhupha ingcekeza elegazi.
Skala vanga vasiri kunzwa mushe kwemazuva 7 apfuura ava asi vakatanga kunzwa senge vanobatikana stereki mazuva maviri apfuura.
Umnumzana Job Skala ubengezwa kuhle okwamalanga ayisikhombisa kodwa umkhuhlane umlalise phansi okwamalanga amabili edlileyo. Sihambe lodokotela esikurubhi ukuze umnumzana Sikhala ahlolwe. Siphiwe imvumo yokuthi simbone njalo udokotela wamhlola iBP yakhe ilikhwelile njalo ekhupha ingcekeza elegazi.
Wona ukavachinzi vaneBP yakakwira zvakanyanya uyezve vakunzi vanga vachibuditsa tsvina ine ropa umtauru wavo kwemazuva 7 adarika aya saka zveropa izvi ndoo zvanga zvatifundutsa.
Lo ngumnumzana Freddy Masarirevu isikhulumeli sikamnumzana Job Scala obexoxa le-Studio 7 ecingweni eseHarare. I-Studio 7 alenelisanga ukuthinta isikhulumeli sohlangothi lwamajele olweZimbabwe Prisons and Correctional Services njengoba imibuzo ethunyeliweyo ibingakaphendulwa. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi eZimbabwe selithuthukisile inhlelo kwezempila kahle njalo umzekeliso ukuthi inani labesifazane abafanxa bebeletha selehlile. Ukhulumela amazwe evula ngokusemthethweni umhlangano osaqhubeka eVictoria Falls oqhutshwa ndawonye lezinye inhlanganiso ezigoqela e-United Nations Population Development Fund. Kubikwa kuphatheke amazwe angamachumi amabili kulumhlangano okhangelele ukugqitshwa kusasa. Umphathintambo kahulumende eMatabeleland North umnumzana Richard Moyo owethule umbiko olandulele okamongameli Emmerson Mnangagwa kulumhlangano uchasisa okunengi ngawo kungxoxo ayiqhube lo Sithandekile Mhlanga oweStudio 7.
I-meeting yangibona ibiqakatheke kakhulu dadewethu and ubekubuya amazwe afika 20 ama-ministers angikhona labanye abamele ama-ministers and bekudiscusswa ngendaba zona ezokuthi kungathelelwana umkhuhlane from kumama kusemntwaneni khona kokwama-family planning ento ezinjalo nje so ziningi izinto ababekhuluma ngazo ezibhadelane le mpila kahle so ngibona ngani i-meeting le ibiqakatheke kakhulu ngoba amazwe wonke ala ngu-20 bebekhuluma ngembono etshiyeneyo kuboniswana i-conference yangibona iqalise ngeSaturday izagcina kusasa yona namhlobo wona upresident ubezoyi officiate ukuthi iqala ukuthi ivule iconference yangkhona yini ama ministers abe bekhona yona ubonile umama uLokhuzeni uwe South Africa and lamanye ama ministers avela kwamanye amazwe kuwe China lama deputy ministers avela emazweni achiyeneyo lama representatives avela emazweni achiyeneyo zonke izikhulumeli eziqalisa ukukhuluma izolo abanye ngabakhulume namhla after official opening abanye bazakhuluma kusasa.
Kusasa likhangelele ukuthi kuyabe kuhlafunwana.
Ya kusasa uminister in charge uMombeshora uyosele ukhona ngale mina ukuthi sesuka la migijimele eHarare le yini meeting eHarare nguye khona nguye wazi ukuthi line up yangkhona yakusasa izabe imenjani.
Kodwa okukhulunywe izolo lakho bekumqoka.
Bekuqhakatheke kakhulu kakhulu ngoba izimfundiso lokuncetsana lamacebo efunding zama khona ukuvikela umntwana tomaza ukuthi ama funders angkhona ukuthi eqhubeke lokho bebebisa izinto ezinjalo kuma African countries la khona kuwe family planning ukuthi kube lokona la amalokhuzeni ama NGOs o ama partners ancetsayo continue lamanye abuya on board to assist ama African countries
Lo ngumnumzana Richard Moyo umphathintambo kahulumende omele isigaba seMatabeleland North obekhuluma ecingweni lo Sithandekile Mhlanga oweStudio 7. Amenhlangothi ezijiyeneyo eZimbabwe batshengisa ukukhathazeka kwabo ngombango we-Israel le-Palestine osile minyaka eminingi ukhona osovuke njalo ngemva kokuba iqembu le-Hamas liqale ukuhlasela okubangele ukuthi le-Israel liphindisele ngokwesibanga esiphezulu. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi lithi okwenzakalayo kuyethusa njengoba impilo zabantu zitshabalala mahlayana ngenxa yalo mbango osuvukile njalo phakathi kwamazwe omabili la. Bathi okudanisayo ukuthi sokusifa abantu makhaza abagoqela abantwana labesifazane. Umnumzana Teddy Ncube, ingcwethe ecubungula ubudlelwano bamazwe, uthi lolu ludaba olwaziwayo njalo seludonse iminyaka eminingi lungalungisiswanga, labamazwe womhlaba bengazihluphi ukululungisisa.
Lokhu kutshengisa kakhulu esingakuthi yi-failure of diplomacy, ngoba udaba lolu luphakathi kwe-Palestine le-Israel ludaba okade lukhona okweminyaka eminingi njalo ludaba okade luyaziwa ngabezombusazwe at a global scale esingathi ngabo-United Nations esingathi ngamanye nje amabodies achiyetshiyeneyo. Kodwa bekwazi ukuthi kulo hlupho olunjalo abala nto abayenzileyo ukuncedisa kakhulu ele-Palestine, abayiba sebebone kungcono ukuthi bathathe umthetho bawubeke ezandleni zabo ukuthi bazikhulule kuhulumende oncindezelwe, uhulumende we-Israeli.
Umnumzana Ncube ongumcebisi kunhlanganiso ye-Leaders for Africa Network wengeze esithi lokhu bekungafanelanga kwenzakale ngoba kulezinye indlela zokukhulumisana phakathi kwamazwe omabili kodwa kwaswelakala ukuzinikela kwabezombusazwe.
ikakhulukazi kwamanye amazwe ukuthi bancedise bona labo esingathi ngama-victims. I-political will yona leyo ungabi khona kwayo yikho sokulethela lolu hluphe sesilalo. Kodwa kuyisifundo futhi kakhulu ukuthi i-conflict akumelanga ihlale ize imature to i-stage yona le sifike kiyo. Silezi ndawo eziningi ezilo hlupho oluphosa lufanele layona leyo ukuthi kuzagcina kufika ku-anti-conflict nxa abantu abayibo abakhangelelwe ukuthi bayenze something bengasayenzanga lutho. Kuhle kakhulu ukuthi bekuthathe njengelesson bekusebenzise, ngoba silamanye amazwe ayiwo futhi njalo alohlupho lonalolu.
Intatheli izindaba uMnumzana Thendai Makaripe, oyingcwethi yecubungula ezombusazwe ezimele kanye lezobudlelwano bamazwe, uthi lokho okwenzakale phakathi kwamazwe amabili la yisibonelo sokuthukuthela lokuphelelwa kwabantu basePalestine.
Since 1948, Palestine has been on the receiving end, with Israel grabbing land, killing Palestinian civilians, among other things.
Ukusukela ngo-1948, iPalestine ihlezi ithwalise amagabhavuzayo i-Israel, ihluthuna umhlabathi, ibulala izizalwane zasePalestine lokunye okuningi-ningi. IHamas ikubone kufanele ukuthi kuthathwe amanyathelo, kakhulukazi uma kunanzelelwa ukuthi akukho okuningi obekusenziwa ngamazwe omhlaba ukuxazulula inkinga le.
Omunye wabaphatheka kumikhankaso yombuso kaZulu, uMnumzana Charles Nyoni, ugcizelele esithi kuyadanisa kakhulu osekusenzakala phakathi kwamazwe omabili la.
Kuqakathekile ukuthi amalungelo abaZulu kaPalestine lawo arespekthwe, njalo baphiwe okuhle abakukhangelelayo, ngoba ukuthi betshone belwisana ngendaba ezokholo akusizi lutho njalo akuncedi.
Isikhulumeli kubandla le-Citizens Coalition for Change, uMnumzana Promise Mkhwananzi, uthi isifiso sabo yikuthi kube lokuthula phakathi kwePalestine le-Israel.
Siyakhuleka lokukhuthaza United Nations lamanye amazwe amakhulu ukuthi ancedise ukuthi amazwe la amabili akhulumisane, bemise impi enzakala phakathi kwamazwe lawa, bakhulumisane balethe ukuthula lobudlelwano phakathi kwe-Israel leHamas.
Umqondisi wenhlanganiso yomanyano wamabandla ezokholo lwesiKristu eZimbabwe, Christian Alliance, umfundisi uSeni Spanda, uthi ngabe kuba lokunanzelela okukhulu nxazombili ukuze impilo ingagcini isingememethekayo.
Ngoba siyananzelela ukuthi kulamanye amazwe asemaceleni, asemngceleni we-Israel, angagcina ethelela engenela lindaba. Sikhangelo Lebanon, kulabo Iran, bengangenela lindaba sibona iMelika lamanye amazwe angeka meceleni ngenxa yokuthi iMelika ilesifungo sokuvikela i-Israel. Thina ngapha njengamaKristu siyaqhubeka phambili sithandazela ukuthi kube nokuthula, njalo ke kungalahleki impilo zabantu.
Umfundisi Raymond Motsi webandla le-Baptist Church, njalo engokhankasela ukuhlalisana ngokuthula, uthi udaba lwePalestine le-Israel ludinga ukuthi kuhlalisanwe phansi, kukhulunywe ukuze lulungisiswe.
Akula enye into Amerika engangenela isapota Israel, akusoze kutshintshe lutho. Ama-Arabhu bangenela besapota ama-Palestine, akusoze kutshintshe lutho.
Besingakatholi umbiko ovela kuhulumende ngalolu daba, njengoba isikhulumeli sogatsha lobudlelwano lamanye amazwe uMnumzana Leviti Mgejo ethe uhulumende kaketholi umbiko wakhe. Umphathintambo walolu gatsha u-ambassador Frederick Shaba ubengenelisi ukukhulumisana lalomsakazo njengoba bekuthiwa usemhlanganweni. UMnumzana Farai Marapira, obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-ZANU-PF, uthi bafisa ukuba ele-Israel labe-Palestine bakhumisane umlotha. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba kulabantu abaningi kwele-Cameroon ababulewe zimpophoma zamanzi. Ele-Gabon lithi lizasebenzisa kuhle imali eyayitshontshwe ngowaye ngumongameli uMnumzana Ali Bongo, ifike izigidi ezilitshumi, i-10 million United States dollars, lezimota ezilohlonzi lwaphezulu lokunye. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Abantwana bezikolo ezimbalwa, amakansila, ababalisi, labamele inhlanganiso ye Straight Out of Mpopoma namuhla babethe kwaqa enkulumane primary school lapho obekukhuthazwa ukuba abatsha bengathathi izidakamizwa. Bekile midlalo etshiyeneyo kudliwa njalo abantu becebisana ngendlela zokulwisana lezidakamizwa ezikhathaza uzulu. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Unkosazana Eugene Sibanda ilunga le Straight Outer Mpopoma eyabunjwa ngabadabuka kwele Zimbabwe abahlala kwele Melika uthi balimukisa abantwana ngengozi yokuthatha izidakamizwa.
Uhlelo silalo lwe drug intervention isiyenza sikhangeleka kakhulu abantwana abangabafana.
Umzali ohlala eMpophoma unkosazana Nyaradzo Munandi uthi inengi labazali likhathazekile ngenani labafundi abathatha izidakamizwa.
Njengabazali kuyasithwalisa nzima ngoba i-control yangkhona iphumela phandle, iqalela phandle, ibuyele futhi phandle ngoba baya bekuthatha bekuthathela phandle. But bakwenza phandle ugcine uzolimaza thina abazali ezindlini. Esingakukhalela ukuthi kungatholakala indlela yokuthi kuvalwe lapho kuvuleke khona okwenza kungene lezo zidakamizwa.
Umsekeli kaMeya wakoBulawayo umnumzana Donaldson Mabutho ucele usizo kunhlanganiso zomhlaba ukuba zibasize ekulimukiseni lekumelaneni lokuthathwa kwezidakamizwa eZimbabwe.
Thina njengekhansili bakithi siya kuthaza abazali, ababalisi, wonke umuntu nje okhona ongasincedisa ukuthi sikhulise abantwana bethu ngendlela eqondileyo. Abantu bethu sebephakathi kwezidakamizwa at a very, very, very small age. Kuyinto edabulisa inhliziyo. And thina sisebenza le community, sisebenza lamapolisa, abafundisi, lamanye ama-key stakeholders phakathi komuzi sithi hayi ngezidakamizwa bantu bakithi, xolelani abantwana bekhule kuhle.
Amapholisa eZimbabwe lawo alwisana lokuthathwa kwezidakamizwa. U-Sergeant Doreen Mudzimu uthi inani labathatha izidakamizwa liyanda kwele Zimbabwe.
Intengo zona vele zilungiswe ngani? Zilungiswe nge-ethanol. I-ethanol is not for human consumption.
Isizalwane seMpophoma uTime Bonali uthi kuqakathekile ukulimukisa abatsha ngobubi bezidakamizwa.
Sizama ukufundisa abantwana ukuthi bebone ububi bamadrugs lokhu asebekunatha lokubhema kulezi.
Okunye okuthwalise nzima abantwana butshwala okuthiwa injengo. Inani labantwana abathatha izidakamizwa eZimbabwe liyakhuphuka njalo lezibhedlela ezigcina abantwana abaphambana ingqondo kulandela ukuthatha izidakamizwa loba nje uhulumende engakhuphi inani eliyilo abafundi abadinga ukwelatshwa ngemva kokuthatha izidakamizwa. Inhlanganiso yamazwe omhlaba yezempilakahle iWorld Health Organization ithi abantwana abaphambana ingqondo ngemva kokuthatha izidakamizwa kuzwekazi leAfrika liphakathi kwabantwana abaneminyaka engamachumi amahlanu kusiya phose amachumi amabili 19 banatha kakhulu okudakayo. Ngimele umsakazo weStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Usomlomo wedale lePhalamende umnumzana Jacob Mudenda ukhuthaza abameli bePhalamende ukuba bengayi kuleyo ndawo bafike bethule zwi. Umdenda uthi kuqathekile ukuba bekhulume edaleleli ngakho konke okwethulwa ngabanye babo lokufiswa nguZulu. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Umnumzana Mdenda wethule lokhu emhlanganweni awuqhube namuhla lamalunga edayele eParliamente asanda ukukhethwa nguZulu aselungiselela ukuqhuba umsebenzi wabo.
Another acronym of MPs, missing persons. Missing persons.
Abantu abangavula umlomo bayafana nje labantu abangatholakali eParliamente. Esikhathini sesemuva bekulabantu abaningi abakade bengavula umlomo wabo eParliamente abazange batsho lutho ngitsho.
Ekhuluma ngokwethulwe ngumnumzana Mdenda, umnumzana Gift Ostalo Siziba omele ichabalala edayile parlamente njalo ekubandla le Citizens Coalition for Change uthi amalunga abo azakhuluma ngokuhlupha uZulu.
Iparlamenti umsebenzi wayo ikubhala komthetho. So ukubhala komthetho kuqathenga ukuthi abantu bonke abangena eparlamenti bedibhethe lokudiscussa lokubonisana imilandu yawo. Ngenxa yokuthi umuntu nxa ephi umsebenzi omutsha kufanele belolwazi ukubana what is expected of him or her.
Umnumzana Daniel Mackenzie Ncube omele iJombe enkabazwe uthi kuqakathekile ukukhuluma mayelana lokufiswa nguZulu.
Ngakho uhlelo lolu nolokufundisa ukwenzela ukuthi babe lenqondo ezijulileyo emsebenzini wememba wepalamente.
Baningi abameli bedale lephalamende ababikwa ukuba lokho bangena kuleyo ndawo abazange bethule lutho. Ugwalo olujulileyo olulotshwa lidale leli olwe-Hansard lubika ukuba abantu laba bagoqela unkosikazi Gertrude Chibagu, umnumzana Richard Musiwa owemtoko, umnumzana Tongai Moyo oweHarare South, unkosikazi Judith Tobaiwa owekhwekhwe Central labanye. Asenelisanga ukukhuluma la malunga la ngoba abengaphendula umakhalekhukhwini. Unkosikazi Chibagu owebandla leZANU-PF uthi okunye okwenza bengakhuluma edayile ephalamende kuba kwesinye isikhathi amabizo abo awaqanjwa ngusomlomo.
Ndikhona kuri kukonda ubhita anditi unoraya kuti mhaimu unofanira kuti vanhu muchitaura wamuparamende. Saka isusu tinoda kutoti titaura hazvina chakaipa.
Nxa sikhuluma ngendaba yokukhuluma ephalamende kumele sikhulume ephalamende. Siyabe sifuna ukukhuluma ephalamende kodwa kabasiqambi amabizo egcina sibeka izandla pha.
Ingcitshi kwezombusazo umnumzana Herbert Jamuka osebenza lebandla lePeople's Unit of Zimbabwe kodwa okhuluma ezimele uthi kuqakathekile ukuba amabandla afundise abameli bawo ukuze babe lesibindi sokukhuluma ephalamende.
Silayo iproblem apha elizweni lethu leZimbabwe lama MPs avotelwayo nabantwana beZimbabwe. Ama MPs lawa ane problem especially ephalamende abakhulumi bayafika bathathe isithulo bahlale bathule ababuyeli futhi kuna lezo ndawo babe votelwa kuzo.
Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Live Talk namuhla sixoxa ngezombusazwe zakweZimbabwe lokwenzakala eMiddle East lapho okulempi phakathi kwele Israel lePalestine. Lapho esibone kulabantu abane. Singakagqibi uhlelo lanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Iqhubekela phambili impi phakathi kwe-Israel le-Palestine osekubulewe abantu abedlula inkulungwane i-1200. Usegula umnumzana Job Sikala oselesikhathi eside evalelwe ejele. Kukanti umongameli Emmerson Mnangagwa yena uthi eZimbabwe selithuthukisile inhlelo kwezempilakahle. Lapho ekhuluma esemhlanganweni oqhubekela aphambili eVictoria Falls ongumhlangano oqoqwe inhlanganiso yeUnited Nations ongumhlangano okhangela indaba ezichiyachiyeneyo oqhubekela phambili eZimbabwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguThabo Kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.